Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 13, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Inidini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vanodzika mutemo unorambidza mapurisa kushandisa simbi dzine zvipikiri dzinokandwa nemapurisa dzichibora mavhiredzi motokari dzinenge dzave kutiza. Dare repamusoro reHigh Court rinobvuma chikumbiro chevana vevaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroes Acre. Vagari vekwachivi nekumwenedzi kumasvingo vokumbira rubatsiro rwechikafu sezvo vatarisana nenzara nekuda kwegoho risina kuita zvakanaka mwaka uno. Iyi ndive mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vanonzi vadzika mutemo unorambidza mapurisa kushandisa simbi dzine zvipikiri dzaanokanda dzichiponjesa mavhiredzi motokari dzinenge dzave kutiza kana kuti handheld spikes zvichitevera kuchema-chema kweveruzhinji pamwe nenhengo dzeparamende. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa mutsamba yavanyora kuvatori venhau kuti vamatanga vamisa izvi kubva nhasi vachiti mapurisa achawanikwa achishandisa simbi idzi achabatwa nemhosva. Danho iri ratambirwa nemufaro mukuru nevemabhazi nedzimotokari vanotakura veruzhinji pamwe nevanhuwo zvavo vachiti kumiswa kwemapurisa kushandisa simbi idzi kuchachengetedza upenyu hwevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro vesangano remabhazi anotakura veruzhinji kuchitungwiza rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza kuti tinzwe maonero avo padanho iri.
Tinotambira sedonzo rakanaka nenyaya yekuti nyangwe kuri kunzi munhu apara mhosva kana kuri kunzi kukandwa kwesprite inenge ichito destroya property, nokuti property iyo ikadestroya kana ringiri dhiri dhiri iroro rakatotengwa nemari yakashandwa yaifanira kunge ichitumudzira nyika kusvika musuva rinopera zira yakanaka pano kuti ikandirwe spike. Naizvozvo uyezve kana mota iyo yakandirwa spike mukana wayo wokuti inge yakutsika nemavhiri matatu inokwanisa kututsika mukati imo mune yatoti human capital, vanhu vakadzidzira mabasa vanenge varimo, vanhu vanotungamira dzimuri vanenge varimo. Ukaona yadonha paparara vanhu kanti vanhu vakwara naiyo mota yacho ichiparara zvinoratidza kuti isusu senyika tinenge tatodzokera kumashure.
Zvinonzi mapurisa aitiwo imi vanhu vemakombi hamunzwisisi hamuteereri mumigwagwa umu.
Nyaazvo zviri zvinhu zvokuti munhu yanga achiita mutsikanzwa kana kuti asi senyika, nekuti kana iri motikari haisi motikari yekuti ndiye munhu ezeindividual, inenge itori motikari yenyika bhikozi mari yakashandwa munyika munhu iye kubudirira kwayo ndokubudirira kwenyika. Saka tini tatoti chinhu chenyika chapara. Nzira iyoyo yanga ikatiomera zvakanyanyisisa zvokuti paikandwa maspai achiparadza midziyo yatingati isusu kana vava kutaura iyo vemapurisa vanenge vachiti malicious destruction to property, asi ndo vandingati kwazvaibva ikoko. Saka naizvozvo kana mukuru wemapurisa azviona aratidza kuti aiwa aita donzo rakanaka rekuti achengetedze midziyo.
Spike ndirori rinonzi rabviswa mumigwagwa, zvochirevei kwamuri imi vari mubhizimisi ramakombi?
Isusu totitotarisira kutoti kana zvava saizvozvo isusu vemakombi totedzerawo mitemo yekuti iwo mapurisa kushanda kwawo hakuvaremeri, nekuti isu totedzera mitemo.
Vamwewo vari kuti pamwe maakuzoita madiro aJorjina nekuti zvabviswa zvinotadzisa vanhu kuita zvavanoda mumugwagwa umu.
Eya, hachisiri chinhu chekuti spike yega ndo inopa kuti vanhu vasaite mutsikanzwa kana kuti chii. Chinhu chandinoona chinhu chinenge chakakodzera kuti chinge chichitezwa semaonero andaita, dai zvaikwanisika kuti Minister of Local Government yotora marutsi ega ega anenda makunda achibuda tikati muguta reHarare kana kuti achibva mublawaya achibuda mublawaya achibva mukwekwe achienda malocations akasiyana siyana chipa muenzani tinyati Harare chitungiza kana kuti Harare Emily City chitungiza City mfakosi kana kuti City mabhuku tafara unzi moitwa maassociations yemaruti handizi maassociations iwayo anenge arigisa thenesic ministry of local government achizikanawo ministry of transport achizikanawo nemalocal authorities vanhu vopinda mumaassociations iwayo honzi vese they must be affiliate so that kana hurumende kana chinhu chainotaura inotaura ichitaurira vakuru vemaassociations vakuru vayo vozonotaurira mamembers ayo kuti mutemo uteedze
avanga vari sachigaro vesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza vachitaura vari parunhare vari kwakare kuchitungwiza naivans zininga westudio 7 dare repamusoro High Court nezuro rakabvuma chikumbiro chevana vevaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroes Acre. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dare repamusoro High Court nezuro rakabvuma chikumbiro chevana vevaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroes Acre. Vachipa mutongo wavo kuburikidza negwaro vatongi vedare repamusoro vanoti Justice Fatima Maxwell naJustice Anne Tsanga vakawirirana kuti vana vamugabe vanoti Bona Mutsahune Mugabe chinotenda Robert Mugabe Jr. naBelamine Chatunga Mugabe vane kodzero pamutemo kupikisa mutongo wamambo Zvimba wekuti mutumbi wavamugabe ufukunyurwe kwawakavigwa kumusha kwavo kwaZvimba kuti vanovigwa kumarinda anovigwa magamba kuHeroes Acre kuHarare. Vana vamugabe vainge vapikisa mutongo wamambo Zvimba kudare raMajor Street muChinoyi asi mutongi amai Ruth Moyo vainge varasa chikumbiro ichi vachiti vana ava vakwanise kupikisa mutongo wamambo Zvimba sezvo vainge vasiri ivo vainge vaendeswa kudare ramambo asi amai vavo Grace Mugabe. Asi dare repamusoro iri rakati vana ava vane kodzero yakazara. Rimwe remagweta evana vavamugabe vafungai chimwamurombe vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unopa vana ava kodzero yekupikisa mutongo wamambo.
Chokwadi kuti mutongo wakanga wakapuwa dare reMajor Street kuChinoyi waraswa nedare reHigh Court. Dare reHigh Court rapa mutongo wekuti muvana vemushakabvu weaimbo wemutungamiri wenyika wamugabe vane kodzero yekuchallenja kana kuenda kuapiu kana kuti kupikisa mutongo wakanga wakaitwa namambo uhaiwa uchipa mhosva kuna amai vevana amai Grace Mugabe pamusoro pekuradzikwa kwakaitwa wamugabe. Izvi zvinoreva kuti dare reHigh Court rati nyaya iyi idzoke kudare reMajor Street ienderere mberi ichinzwa zvichemo zvakanga zvataurwa nevana vamushakabvu.
Vachimwamurombe vati vave kutonyorera Major Street Moyo nezvemutongo wedare repamusoro uyu kuti vavape zuva richanzwikwa nyaya iyi.
After the judgment nyaya inenge iripo kungonyora tsamba nekuzivisa Major Street pamusana pemutongo uyu wapuwa nadare topuwa zuva rekuchenderera mberi nenyaya yekudare.
Mutauri wemhuri yavamugabe uye vari muzukuru wavamugabe Valio Mugabe vanoti havasati vataurirwa nezvemutongo uyu kuti vakwanise kutaura pamusoro penyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi ramambo Zvimba sezvo vanga vasingadairi mbozhanhare yavo. Nyaya yenzvimbo yekuvigwa kwavamugabe yakanetsa kubva pavakafa makore maviri apera kusvika nanhasi. Vamwe vanoti dai varega mutumbi wevaive mutungamiri wenyika ava wazorora murugare. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
United Nations inoti Proteus Mpiranya uyo anga achitsvagwa nemhosva dzekuponda vanhu muRwanda muna 1994 ainge akawanda muZimbabwe nguva yose iyi achinzi aitodyidzana nehurumende kusvika azofira munyika muna 2006. asi hurumende yeZimbabwe yakanga ichiramba kuti aive munyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amai Opa Muchinguri kuti tinzwe divi rehurumende. Gwaro rakaburitswa nezuro nemuchuchisi mukuru wesangano reUN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals vaSerge Brametz rakazivisa nezvekufa kwamupiranya. Gwaro iri rinoti mupiranya ainge ari muHarare umwe akazobatwa nechirwere cherurindi kana kuti TB muna 2006 ndokufa gore rimwe chete iroro. Mhuri yake yakaedza kuvanza nezverufu rwake kusanganisirawo kunyora zita risiri iro paguva rake riri kumarinda eGranville muHarare. United Nations inoti mazuva ake ekupedzisira aigara akabatira hana mumaoko achitya kubatwa nekutongerwa mhosva dzekuponda. United Nations inoti yakafukundura mutumbi wake pakaitwa ongororo nenyanzvi yakaratidza kuti ndiye ainge afa. Vamwe vagari kumatunhu ekumwe nezini kwaChivi kumasvingo vari kuchema-chema kuti vave kuparadzwa nenzara sezvo vakatadza kuwana gohwo rakanaka izvo zvoita kuti vakumbire rubatsiro rwechikafu kubva kune vanowanisa rubatsiro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vagari vemaruwa ematunhu aya vanoti havachina chekubata sezvo chikafu chavakawana mugohwo remwaka wapera chakatopera kare uye mwaka uno havana chavakawana muminda sezvo mvura isina kunaya zvakanaka. Vagari ava vanoti vave kutotadza kudya chikafu katatu pazuva sezvinotarisirwa sezvo vasina mari yekutenga chibagi kana upfu muzvitoro uhwo hwanoti hwave kudhura zvikuru. VaTobias Chauka iri kuchipangai kumwe nezi vanoti vakatarisana nerufu vakasawana vanhu vabatsira nechimbi chimbi.
Nzara yatinayo kuno kumwe nezi inzara yekudya. Hatina kunge tawana kukohwa kwakakwana, matura edu akashama, mvura yakaita muindira chose. Yaenda muindira chose payakazodzoka yakadzoka ndobva yaodza mbeu dzedu idzo dzakanga dzasvika munga yakatumbuka irimo mumunda. Saka izvi zvinova zvakaita kuti chikafu rive dambudziko. Saka hatina chikafu matura edu, ndosaka tichikumbira rubatsiro kuti tinge tichipiwawo rubatsiro kuti tibude padambudziko irori.
Vagari vekumaruwa aya vanoti munzvimbo dzavo masangano anobatsira vanhu nechikafu munguva dzenzara havasati vasvika kwavari uye hurumende haisati yatanga kuita zvirongwa zvekubatsira vanhu nechikafu. Vamwe vagari vakaita saamaisha nangu matapura vekumhanda mabwe kwachii vanoti vave kurarama nehwaku mukwaku.
Vuno kwedu kumhanda mabwe tofa tombaifa mvura ina kumbonaya. Bageta takawana mwaka uno chakadopera. Izvezvi tongodla kuseni mangai ungava mawana kuitira vana vechikoro. Sadza totongohoridla kahwani. Taikumbira dei kune vanokwanisa kutipa rubatsiro vatipa rubatsiro. Nokuti hatisisina kana kokutarisira mitengo iri muzvitoro hatimboiri kwanisi kuno kumaruwa. Hatina kana chimwe chatiri kumbotengesa choti tingambowana mari yekuti titenge sadza zvaro sadza zvaro.
Mukuru webasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu mudunhu remasvingo remasvingo Community Development Trust kana kuti MacoDet vamunyaradzi Matimbe vakurudzira masangano anobatsira vanhu nechikafu pamwe nehurumende kuti vabatsire vanhu nekukurumidza.
Muno mudunhu remasvingo tinoona zvinhu zvisina kunatsokumira zvakanaka nenyaya yekuti zuva rakanyanyisa kurova zvakanyanyisa zvokuti vanhu vari kufa nenzara. Tinotarisira kuti dai zvaibvira hurumende yavo madikire World Food Program neana Christian Care neana Care dai vakwanisawo kubatsira nokukasira mudunhu remasvingo.
Vamwe vagari vanoti nekuda kwenzara iriko vave kutotengesa zvipfuwo zvavo kuti vawane chikafu chekudya nevana mudzimba dzavo. Izvo zvinogona kuti vasare vasina mombe, mbudzi nezvimwe zvakadaro. Apo vemakodheti vawedzerawo vachiti vana vazhinji vanogona kurega kuenda kuchikoro nenyaya yenzara iyi sezvo vabereki vavo vachisarudza kushandisa mari kutengesa chikafu mudzimba pane kubhadharira kuchikoro. Gurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye vangasati vapindira mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Munyori muhofisi yavachadzamira Dr Jefta Sakupwanya vati hurumende ine zvirongwa zvekubatsira vanhu mumasvingo.
Zviripo hakuna munhu achafa nezvara ne contingency measures in place.
Gwaro rakaburitswa nesangano refamine early warning system network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika zvichitevera nzara iriko. Ukuwo sangano re World Food Program kana kuti WFP rinoti zvino hazvina kumira zvakanaka munyika uye rinotsinirana neFuseNet kuti vanhu vanopfuura miriyoni vanoda chikafu. WFP ine zvirongwa zvekubatsira vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu kana kuti 650,000 munyika. Mwaka uno, mbeu dzakaita sechibage, mapfunde, mhunga nerukweza zvakatsva nezuva apo mvura yakarambira mudenga. Vamwe vagari vanoti vari kutorarama nemichero yemusango. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo yemutungamiri wenyika yanga yakamirirwa kwenguva yakareba muSomalia iyo isina kugadzikana. Yave kuzoitwa nemusi wesvondo paine tarisiro yekupedza kusagadzikana kuri munyika iyi. Vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakanyoresa kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika iyi iyo yakanonokwa kuitwa nenguva inodarika gore rose. Dare reKyiv muUkraine ratanga kutonga nyaya yekutanga yemhosva dzehondo dziri kupomerwa musoja wekuRussia kubva zvakatanga hondo muUkraine mukupera kwakukadzi. Sergeant Vadim Shishmarin ane makore makumi maviri nerimwe ari kupomerwa mhosva yekupfuura mumusoro mumwe murume aive nemakore makumi matanhatu nemaviri mugoku riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabhazuwa reChupakivka musvondo rekutanga kwehondo. Kana akawanikwa aine mhosva, Shishmarin anove nhengo yechikwata chemauto anofamba nemotokari dzematank anotarisana nekugara mujeri kweupenyu hwese pasi pemutemo wemuUkraine unobata mitemo netsika zvehondo. Vamwe vagari vekwazvimba nemhangura mumashonaland west vanoti vari kutadza kuwana mashoko neruzivo munzvimbo dzakavhurwa nehurumende makore mashanu adarika kana kuti community information centers nekuda kwekunetsa kwemasaisai uye kudhura kwemari dzekutenga masaisai aya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vaifunga kuti nhamo yavo yekushaya masaisai anoita kuti vashandise madande mutande akasiyana yainge yapera nekuvhurwa kwenzvimbo dzainge dziine michina kana kuti information centers mumatunhu avo. Asi vanoti vari kutadza kushandisa nzvimbo idzi sezvo dzisina michina yechizvino zvino, kushaya masaisai kana kuti netiweki uye kudhura. Mumwe mugari wekwamurombedzi uko kwakavhurwa nzvimbo iyi muna 2016 vaGift Source vanoti nzvimbo iyi yakamira kushanda muna 2019 vachiti hapana masaisai. Mumwe mugari wekumhangura vaNelson Piri vanoti kunyange masaisai achimbowanika anononoka kushandisa uye hakuna michina yechizvino zvino yekushandisa.
Inini personally handanda kusaenda nokuda kwenetwork inenge yakadasangeka inenge yakaneta ndipedze kudhaunoda chinhu chandinongoda kudhaunoda hazvaita zvaita kakushupa prosesi yacho inenge iri.
Mumwe mwana wechikoro paMhangura High School uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Rugare anoti mari inobhadhariswa inove dhora rimwe chete paawa rimwe chete yakawandisa sezvo vasina kwavanoiwana.
Anoshandisa intaneti nodo kuti mukomana wacho aripo akati hanzi inobhadhariswa.
Rugare anoti anenge achida kuita tsvakurudzo yezvidzidzo zvavanopiwa kuchikoro asi nekuda kwekudhura uku anotadza kupedza kuita zvose.
Ndinoda kushandisa kurisecha mupdf nerimwe basa rakaita semakala atuita panguva dzinotsi. Actually kala inotoda kurisecha iassignment yekuti malearners yedu isusu malearners yedu tinorisecha then toenda nayo kuchikoro so inenge ichida intaneti.
Mukuru webazi rinopa masaisai nekuvaka nzvimbo idzi pamwe nekutenga michina yekushandisa munzvimbo idzi reporters vaGift Machengete vanobvuma kuti dzimwe nzvimbo hadzina michina yechizvino zvino sezvo michina yakatanga iripo isashande munzvimbo dzinosanganisira murombedzi.
Equipment iriko yava sort of outdated and it was one of the priorities that we have and you will see before the end of this month, kune kwato ane different equipment. Atakatomirira equipment yekuti tiite upgrade.
Pataba punza kuti sei vari kutora nguva yakareba vasati vatenga michina iyi vamachengete vanoti vari kuita dambudziko rekushaya mari yekunze yekutenga michina iyi. Sachigaro wesangano rinoongorora nezvekufambiswa kwemashoko munyika remisa Zimbabwe vaGordon Maunganidze vanoti danho rekuisa maInformation Center munzvimbo dzakasarira rakanaka zvikuru, vakakurudzira vose vane chekuita nezvekufambiswa kwemashoko kuti vaite zvavanogona kuti mashoko asvike kuvanhu vakawanda kusanganisira vekumaruwa.
Kurudziro yedu kuhurumende ndeyekuti kana kune mamwe maInformation kiosk asingachashandi pari zvino, vatore nyaya iyoyo senyaya yakakosha zvikuru, uye senyaya yekuti vakwanise kumhanya mhanya vanapotirazi vavo ministiri vakwanise kuita revive vaumbe vamutsidzire maInformation kiosk vana mai nana baba vari kunharaunda dziri kumaruwa vakwanisewo kuziva zvinoitika mumadhorobheni.
Potra zinoti kusvika pari zvino pave nenzvimbo dzekuwanira mashoko kana kuti Information Center dzinosvika zana nemakumi manomwe neimwe kana kuti 171 munyika, uye vari kutarisira kuisa dzimwe makumi matatu neshanu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rinoona vana vakawanda vachikundikana kunyora bvunzo dzegore rino nekuda kwekukwira kwemari dzichabhadharwa pakunyora bvunzo gore rino dzarinoti dzakaziviswa neZimsec. Mutungamiri wePTUZ vatakwafira Zhou vanoti kunyanga hazvo mafigiri avanoti akaziviswa neZimsec aya achiratidza kuti hurumende ichabhadharawo zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana kana kuti 55% zvemari idzi, zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana kana kuti 45% zvinenge zvasara zvichinofanira kubhadharwa nemudzidzi, zvakawandira vabereki vari kutambura nenzara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu ndo zvatinoona kudaro, nokuti takatarisa tikaona kuti vana vakawanda vari kutadza kunyora zvikuru olevhu. Takaona kuti tikatarisa pa-2017 apo tatine makandidates aipfuura iwo 320,000. But iko zvino tavana ma-students anoratidza kuti ava kuma-240,000. Saka zvimwe zvacho zvinopa kuti ma-students atadze kuregista 5 or more subjects. Ndizvo zvokuti mari dzamazamanation dzakakurisa. Ende tikatarisa dzegore rino dzegrade 7 dzeolevu neaelevu imari dzakakurisa kwazvo. Tinoziva kuti tikadzichinja kumaus ishoma, asi tikatarisa mari dzinotambirwa nevashandi including varayiridzi vacho uye zvevabereki muZimbabwe imari dzakawanda chaizvo.
Imari dziri kuchajwa dzacho gore rinovazvo dzamuri kuchema nadzo
kuti grade 70 bhadhare mari inosvika 5,000 pa-olevu subject rimwe chete richiita more than 3,600 pa-elevu more than 3,900 imari dzakanyanyisa kukwira zvokuti vana vavarombo vanotadza kuregista kunyora olevu ne-elevu. Ndosaka takanyorera mukuru wenyika pamwe chete line ministry yeprimary and secondary education pamwe chete neZimsec kuti mafiga akabudiswa neZimsec anoda kuti aongororwe, uye zvichida kuti hurumende ipindire kuona kuti education yaramba iri right, vana vakawanda vagokwanisa kunyorawo mazamanishini. Pasina izvozvo vana vakawanda zvikuru sei mumaruwa tinoona vachitadza kunyora mazamanishini, asi izvi zvinozopa kuti vanenge vasinganyatsoona vanopembera vachiti pass rate yakwira. Asi tichitaura pass rate yevana vashomanini vemhuri dzinokwanisa kuti dzibhadhare mari dzinodhura, vana vavarombo vachitadza kubhadhara. Saka ndo zvatati zvinoda kuti tiise muono pamwe.
Mutungamiri wePTUZ vatakwafira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo mutauriri weboka reZimsec muzvare Niki Dlamini, avo vanoramba kuti mari dziri kutenderedzwa pamadande mutande dzakabva kwavari.
Zimseka isati yabudisa mafigures e mari dzichabhadharwa kubvunzo dza 2022. Mafigures akabuda achisekulata pa social media handiwo atinawo isusu kuti vana vachabhadhara. Kana mari dzacho dza confirmwa tichabudisa tozivisa nyika yose kuti mafigures iwa anenge akamira sei.
Mutauriri weZimsec Muzvare Niki Dlamini vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mapurisa anonzi ayambira kuti achasunga vese vachakonzeresa mhirizhonga kumutambo wenhabvu weBattle for Zimbabwe uchange uri pakati peHighlanders neDynamos muBaba Fields neSvondo. Michael Kariati anotipa zvizere nyaya iyi.
Hazvibvunzwe kuti mutambo mukuru Svondo rino ndeupi, asi uyo uri muBaba Fields Stadium neSvondo pakati peHighlanders neDynamos. Mutambo uyo unochedzwa kunzi Battle for Zimbabwe uri kutarisirwa kuunganidza chaunga chinotyisa sezvo zvikwata zviri izvi zvichiteverwa nevanhu vakawandisa. Asi mapurisa ayambira vateveri veDynamos neHighlanders kuti vachasunga pamwe nekumisa pamberi pedare vese vachakonzeresa mhirizhonga pamutambo uyu. Tsamba yabva kumapurisa inoti vachange vari munhandare iyi nouwandu hwavo kuedza kudzivirira upenyu hwevanhu pamwe nemidziyo iri munhandare iri. Mutauriri wemapurisa muBulawayo vaAbednego Ncube vanoti havasi kuzotendera zvekare kuratidzira kuri kurongwa nevamwe vatsigiri veHighlanders nekuti hakusi pamutemo. Vamwe vatsigiri veHighlanders vanoti vari kuronga kuratidzira senzira yekusapara kwavo nemuraridzi wavo Mandla Mpofu. Premier Soccer League yazivisawo Bhosvo neDimbare kuti ichatora matanho kune avo vachakonzeresa mhirizhonga. Pakapedzisira kusangana Dimbare neBhosvo muIndependence Trophy, Highlanders yakakunda Dynamos 1-0 muBaba Fields Stadium imomo zvekare. Asi munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muhimeke anoti Dynamos hairohwe kaviri nechikwata chimwe chete mumwaka umwe chete.
Musakanganwa, Dynamos yakarohwa pauhuru nevakomana veHighlanders, saka don't think Dynamos ingade kurohwa kechi tu. Veni kechipiri, Dynamos itimu inosimudza mutambo wayo kazhinji kana ichitamba netimu hombe, saka ndikuona kunge vakomana veDimbare vachakunda pamutambo iwoyoyo.
Asi murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya haasi kuvimbisa huchi nemukaka, asi anoti vachaita nepese pavanogona kuti vakunde.
Tambo watakatarisana nawo watichatamba nechikwata cheHighlanders Football Club musi weSvondo tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Ndiraya nemumwe mutambi wake Bill Antonio ndiyevo vasarudzwa kuve murairidzi nemutambi vakarura kukunda vese mumwedzi wakubvumbi uyo Dynamos yakakunda mumitambo yayo yese. Semazuva ese Ndiraya ari kutarisira kuna Antonio naEmmanuel Paga kuti varuke zvibodzwa. Dynamos iuda mapoints ese matatu kuti irambe iri pamusoro petafura, Highlanders ichidawo kukunda kuti ibve pachinhano chegumi nembiri pairi. Murairidzi weHighlanders Mpofu apiwa mutambo neDynamos uyu kuti akunde kana kuti anodzingwa basa. Mpofu ari kuvimbawo kuti Nqobizida Masuku, Linod Chikuwa naAdrian Sila vachasimudza matambiro avo kuti vakunde. Asi Chicken Inn iri kuda kuti Dimbare itsvedze iyo yorova Capes United kuti iende pamusoro petafura. MaGamecocks haasi kutarisirwa kunetseka kuruva makepe-kepe iyo iri kungorohwa-rohwa.
Muchirongwa cheLive Talk nhasi na8pm tiri kuenderera mberi nekutarisa nezvematanho akaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe neRBZ ekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri mu Washington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 kwenkwezi 2022 ngukeeps Dube. Ndabe zethu lamhlanje
ngiyathabe kakhulu mvuke ekseni mbona iphepha ndaba libhalewe ukhona okwahandabe kakhulu ngiyabonga abahlali benjalo asifuni kwabona ama spikes asifuni ukuthi okwenzakala emutare kuphinde kwenzakale eZimbabwe asifuni abantu befu siyathaba ama spikes vele besingawathandi besingawathakazile
amapolisa azelayo ukuba amise ngokuphanisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimota abizwa ngokuthi Mama Spikes, akade sebewasebenzisela abamakhombi.
Besibhekele ukuthi impela ikhothi manje izogqinisa impela isandla kakhulu ekucwaningeni ngale ndaba. Bathi-ke enuyakukho singakwenza sicabanga ukuthi bayakwazi abakwenzayo njalo siyakholwa ukuthi mhlawumbe abakhiphileyo bangebail kodwa ngoicala lisaqhubeka lisazoqhubeka lithethwa sasele themba lokuthi isibhebe wasisithola.
Izizalwane zakwele-South Africa eziyisikhombisa ebezivalelwe zisetyiswa icala lokubulala isizalwane sakwele-Zimbabwe umnumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyi. Uwoza Fridays lo mculi womdumo kamaskandi osacathulayo umxolisi Ndlovu uhamba ngegama lokuthi Makhelwane Inkunzi yeGuzu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa eZimbabwe aselaywe ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimota abizwa ngokuthi ngama-spikes akade bewasebenzisa kuhlelo lokuxotshanisa lokubobha abemijova abasebenza bengelamvumo. Umlondolozi uZindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lomlayo wethulwe encwadini elotshwe ngumkhulu wamapolisa upolice commissioner Godwin Matanga othe amapolisa azasebenza insimbi lezi azabotshwa avalelwe ejele. Lokhu kuza ngesikhathi ukusetshenziswa kwalezi nsimbi ukuvimba izimota eziyabe zibalekela amapolisa sekudale ukufa kwabantu njalo abaningi balimala kakhulu kweyinye ingozi edolobheni leMtare. UZulu uthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokumisa ukusetshenziswa kwama-spike yinto enhle ngoba lokhu kuzabulalisa lokulimaza abantu abangelamacala abavele bethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa. Umnumzana Libert Chirumo olula amalungelo oluntu uthi amapolisa abesephula amalungelo kaZulu ngokusebenzisa ama-spikes.
Mina indaba leyo ukuthi sebevalise ama-spikes ngithabe kakhulu ngoba kuyinto enceda thina esigadayo umthova yena leyo ngoba uzukwangona katholakali njalo akusayesabisi ukugada imthova ngoba abantu besebesifa. So ngezinye indlela uhulumende ubonile ukuthi impila kahle yabantu babo icakathekile kulokumisana kwezimota ngama-spikes ngoba bekudala ukubhewuka ukufa kwabantu abaningi.
Uqhubeke sithi kumele amapolisa abhale phansi inombolo zemota bazisebenzise ukudinga imota ezibalekayo kunokuvimba ngensimbi lezi.
Ngithabe kakhulu mvuke ekuseni mbona iphepha ndaba libhalewe ukhona okwahandabe kakhulu ngiyabonga abahlali benjalo asifuni kwabona ama-spikes asifuni ukuthi okwenzakala emutare kuphinde kwenzakale eZimbabwe asifuni abantu befu siyathaba ama-spikes vele besingawathandi besingawathakazile.
Umnumzana Davatha Mlilo yena othi insimbi lezi zake zajikwa ephakathi kwenye imota esithi uyasijabulela isinqumo sokuba zingasetshenziswa.
Indaba yamaspike leyi, indaba yamaspike siyathaba kakhulu ukuthi amapolisa aseze akwanisa ukuthi ayibhange. Indaba leyi ayivunyelwe lasi ayikhulu ukuthi kuthiwa kuyenzakala ukusebenzisa kwamaspike. Siyabonga kakhulu lokho okwenziwa ngamapholisa, kodwa sicela ukuthi sicela ukuba kwazi ukuthi laba aba ezimuli ezelaba abafayo ikhombi yayivela eMtare, ipholisa lijike ispike, bazayenziwani? Bazakhompensethwa na or kuyathulwa kutshiwe kunjalo? Njalo le pholisa lelo sicela ukuba kwazi ukuthi bazayenzani ngalo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Lisa Nala othi amapholisa abesiba ingozi kuZulu ngokusebenzisa lezi nsimbi.
Siyabonga shuwa ngokubhanwa kwama-spikes lawa, ngoba indaba zama-accidents bese ziziningi kakhulu, abantu besifa ngenxa yokujikelwa kwama-spike emoteni ehambayo. Siyabonga shuwa, hayi siyathokoza.
Amapholisa abesebenzisa lezi ndlela kulandela isinqumo esabekwa lidale le-High Court kumnyaka esanda kwedlula esokuba insimbi lezi zingasetshenziswa ukuze kubanjwe abashayeli abayabe bebaleka lapho bemiswa ngamapholisa. Kodwa lesi sinqumo bese sibangela ingozi eziningi zomgwaqo okuthi amapholisa acine ebulalisa abantu abangelacala, ikakhulu abantwana besikolo abayabe begade izimota lezi emadolobheni lapho okuvele kulo dubo lokusikela kwezimota zokuhambisa ukuya emsebenzini lokuphindela emakhaya. Kulandela ingozi eyenzakale eMtare ebulele abantu abane yalimaza abaningi, uZulu uhlaye umkhosi okubangele ukuba lababona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu lamalunga edale ephalamende bakhuthaza uhulumende ukuthi angenele wakhokhelela ekwethulweni kwesinqumo esitsha ngusikomishina wamapholisa uMatanga. Inhlanganiso ebona ngamalungelo abasebenzisa imichova lamabhasi e-Passengers Association of Zimbabwe, PAS, ibisemizameli yokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba isola ukusebenzisa kwensimbi lezi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu oye-High Court izolo wamukele isicelo sabantwana bakamoyi uRobert Mugabe, owake waba ngumongameli welizwe, sokuphikisa isinqumo sokuthi akhitshwe lapho abekwe khona, ayibekwa endaweni yamaqhawe e-National Heroes Acre eHarare. Esethula lesi sinqumo, umahluli uJustice Fatima Maxwell loJustice Emish Tsanga bavumelene ukuba abantwana bakaMugabe abathi ubona Mutsaguni Mugabe, Tinotenda Robert Mugabe Jr. loBhela Manja Tunga Mugabe banalo ilungelo lokuphikisa isinqumo esathethwa yinduna uZwimba esokuthi ithuna elilele uMugabe ligejwe ayingcwatshwa kutsha e-National Heroes Acre. Lesi sicelo sabantwana bakaMugabe basikhweze e-High Court ngoba beke bayalelwa umthethwandaba kaMantshi e-Oshinoyi owawusithi kabanalungelo lokuphikisa induna uZwimba. Izizalwane zakwele South Africa eziyisikhombisa ebezivalelwe zisetheswa icala lokubulala isizalwane sakwele Zimbabwe, uMnumzana Elvis Nyathi, zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethula isinqumo sakhe emthethwandaba kaMantshi Randburg eJohannesburg phezu kwesicelo sebail sabesilisa abayisikhombisa laba, uMantshi unkosikazi Hleziphi Mkhasibe uthe abukho ubufakazi obuqinileyo obunikezwe ngabatshutshisi lamapholisa obungenza kube yingozi ukuthi abesilisa laba bakhululwe ngebheyili. Uthe isinqumo sakhe bekufanele asethule izolo, kodwa umeli wabamangalelwa waseveza ukuthi umfakazi obethe abahlanu babamangalelwa wababona bebulala uNyathi ubuye wabesula lobu bufakazi, wathi yena ubebaqamba njengabantu abaziyo, hatshi abantu ababulala uNyathi. Uthe amapholisa ehlulekile ukuchaza ukuthi yiphi indima eyadlalwa ngumuntu wonke ngamunye ebulaweni kukaNyathi, ngaphandle nje kokuthi bebeyingcenye yalabo abakhanda umuyi bamtshisa waze wafa. Uthe kuyacaca njalo ukuthi akekho phakathi kwabayisikhombisa laba owabanjwa isenza leli cala, njengoba bonke babotshwa sekulensuku uNyathi ebulewe. Ukukhululwa kwabo lokhu ngebheyili kulethe intokozo enkulu kumuli abesilisa laba layo ebisemthethwandaba. Kodwa-ke umzala kaNyathi uMnumzana Mphathisi Ndlovu laye obesemthethwandaba uthe njengemuli badaniswe kakhulu isinqumo somthethwandaba.
Besibhekele ukuthi impela i-court Mantshi izogqinisa impela isandla kakhulu twaninge ngale ndaba bathi ke enoya kuqhasana kwenza sicabanga ukuthi bayakwazi lokwenzayo njalo siyakholwa ukuthi mhlawumbe abakhiphi lebo ngebail kodwa ngokucala lisaqhubeka lisazoqhubeka lithethwa sisasele themba lokuthi isigwebo bazosithola.
Isikhulumeli seviyo labachuchisa unkosikazi Phindi Mjonondwane utshele Studio 7 ukuthi lobanje bekhululwe ngebail balethemba lokuthi kusasele icala elikhulu ababhekane lalo.
Sinyanga obushushisa sasambela isikhulumo senkantolo, sizoqhubeka nophenyo, kuzothuma uphenyo seliqediwe bese ke sizilungiselela ukuthi icala lizothethwa enkantolo.
Umantshi ulaye omangalela ukuthi bahlawule amarandi azinkulungwane ezintathu 3000 rands yebail umuntu ngamunye bengathintani labafakazi kulolu daba njalo baphenduke njalo emthethwandaba mhlaka 7 Ntulikazi. Abachuchisi bake bazama ukuthi unkosikazi kamuyi unkosazana Nomsa Chuma yena osesekhaya eZimbabwe aphenduke kwele South Africa ezokutsho ukuthi kambe kukhona yini kwabobuchiweyo wambonayo elalabo ababulala umkakhe kodwa ke yena wahala esithi wesabela empilo yakhe. Omunye wabeZimbabwe owahlukunyezwa ndawonye lonyathi yena kenelisanga ukutsho ukuthi kwababotshiweyo ukhona yini oyingxenye yalabo abahamba lonyathi bayambulala. Selokhu kuqale lonyaka ziyanda izehlakalo zokuhlukunyezwa kwezalwane kwamanye amazwe kwele South Africa zisenzwa yilabo abathi abantu bokuza abaphume baphele ngoba babathathela imisebenzi kanye lokudala amacala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulesibotshana kwele Russia eseluhlonisa icala lokubulala umuntu owayezihambela kwele Ukraine ngesikhathi ele Russia lisanda kuhlasela ilizwe leli. Lokhu kuza ngesikhathi ele Russia lihlasela ngamandla kwele Ukraine. I-Associated Press ivinga ukuba bekugcwele phambi ngentshatshela izindaba emthethwandaba eKyiv kwele Ukraine ngesikhathi usayijeni Vadim Shaishmarin elethwa kuleyo ndawo. Umthethwandaba uthi wadubula umuntu owayezitshovela ibhasikili eChupakivka. Ubefakwe ebhokisini elincane emthethwandaba lo njalo elindwe ngamasotsha namapholisa abehlome aphelela. Uhulumende wakwele Ukraine uthi kulabantu abaningi ababulawa ngamasotsha akwele Russia anjengoShaishmarin. UMnumzana Joyce Ngwenya ocubungula ezombusazwe uthi lokhu kuthakazelelwa yinkokheli yamazwe entshonalanga.
Uzulu weUkraine lamanye amazwe e-EU le-aseAmerika bazakamukela ukuthoniswa kwaVadim Shaishmarin ibutho leRussia elabanjwa kuthiwa ladubula umuntu lambulala. Empini kuvele kule mthetho yokuthi abantu abangathwalanga izikhali vele kabadushula. Kodwa sabona ukuthi lokhu kuzahlupha ukuthi babe sebethonisisa abanye ngoba ukuze bababambe kulesikhathi bengaza manje ukuthi kathi sibasebenzise nje njengemzekeliso uShashin. Kodwa ngikholwa ukuthi kuzakwala amaRussia amaningi azabanjwa. Yena umnumzana Putin yena ngokwakhe uyofanele abe lecala ngoba laba yisithunywa kuphela. Kumele ukuthi ukuthenswa icala leli kutshengise ilizwe lonke jikelele ukuthi impi yobudlwangudlwangu kayiqondanga ilizwe lakathesi kalisadinga ukuthi kube le mpi. Ye, ngibona ngathi mina kuyinto enhle kakhulu fanele siyamukele.
Kodwa umnumzana ngakuthoma Bhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uthi akuqedakali ukuthoniswa kukaShaishmarin.
Lokho esikuzwayo kasilaqiniso lakho ukuthi kuliqiniso ngoba selokhu yasuka impi ye-Ukraine iNATO yavala abezindaba beRussia ukuthi batshele umhlaba ngokwenzakalayo. Indaba esizizwayo kuphela ziphuma kuma news journalist abuya eAmerica kumbe abeNATO abeEurope. Kakula independent verification yodaba lolo okhulunywa ngalo. Yikho ke kuba nzima ukuthi siphawule. Thina sikuchoyo ukuthi kumele thina sizwe okuvela kibo bona beMelika labeNATO okuvela kuhulumeni weRussia. Sikwazi ukuthi sidingisise stole iqiniso yipi kodwa kwakhathe sisizwa into evela ehlangothini olunye lokho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi sikukholwe ukuthi into le kuleqiniso kumbe ngamanga, ngoba siyabona amanga amane ngakhulunywayo, ngoba vele ngesingisi bathi in a war the first casualty is the truth. So iqiniso ke vele kasilazi.
Usenjalo uSundaran Paul izolo kusihlwa umise kancane ukuthi kunikwe ele Ukraine amabhiliyoni angamashumi amane amadola, $40 billion, yokuthenga izikhali ukuhlenga abaphephela kwamanye amazwe lokunye. Sekuzathatha iviki ukuba ijalo lesenethi kwele Melika lilungise udaba lolu. Kula bantu abaningi asebebulewe kwele Ukraine kulandela ukuhlaselwa kwelizwe leli ngele Russia ngohlolanja lonyaka. Kulangitok namhlanje sihlaziya izifundiso ezethulwe nguhulumende weZimbabwe athi ngezokulungisisa umonakalo okhona kusimo somnotho welizwe ngokwandisa amabhanga ukukweledisa imali abantu namakampani. Okwamanje ukuthi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Kuqakathekile kakhulu ukunanza usuku lwe-Earth Day okwenziwa ngumabasa sonke isikhathi, ngoba ezemvelo yizo eziphilisa uzulu, inyamazana lakho konke okutholakala emhlabeni. Ukunanza lokhu kukhumbuza uzulu ukusungulwa kwenhlanganiso ezivikela ezemvelo. Ukunanza usuku lolu waqala ngomnyaka ka-1970 lapho kwethulwa imithetho eminingi yokuvikela umkati, amanzi, inyamazana lokunye. Kwaba isikhathi njalo sokubumba uhlangothi olubona ngezemvelo kwele Melika olwe-US Environmental Protection Agency. Lokhu kwakusenzelwa ukuvimba ukugugudeka komhlaba. Lo nyaka uhulumende kamongameli Joseph Biden uthethele elinye njalo inyathelo lokuvimba ukukhudumala lokugugudeka komhlaba ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-Earth Day. Okwenziwa nguhulumende kaBiden kugoqela ukuvimba ukuganyulwa kwezihlahla, ukukhuthaza ukulondoloza ezemvelo lezilwandle, ukuthiwa kwenhlanzi ngemfanelo, ukubuthwa kwamaplastiki lokunye. Lokhu konke kungokunye okwaqala ukwenziwa nguhulumende kaBiden lonkosikazi Kamala Harris kusukela ngesikhathi bengena ezikhundleni. Babambisana labanye amazwe phansi kwesinqumo se-US-China Joint Glasgow Declaration esokulondoloza umhlaba ngokulwisana lokukhudumeza umkhathi. Uhulumende weMelika ukhangelwe njalo ukuba uzaqhuba umhlangano omkhulu wenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele uzahlolisisa okungenziwa ukuze kulondolezwe ezemvelo njalo kuvinjwe ukukhudumala komkhathi. Amazwe athuthukayo akhangelwe ukuba azancediswa ngokuqhuba inhlelo ezilondoloza umhlaba. Umnumzana Anthony Blinken okhokhela uhlangothi lukahulumende kwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ele Melika lifisa ukuba kuvinjwe inhlelo ezenza umhlaba ukudumale ngamandla. UBlinken uthi ele Melika lethula imizamo eliyenzayo ukuze livimbe ukugugudeka komhlaba okwenziwa yokugudumala komkhathi. Uthi elemelika lizazama ngamandla wonke ukuba umhlaba wonke jikelele uhlale ukusimo esingabhidlizi ezemvelo. UBlinken unqoba kakhulu okwenziwa ngababemele elemelika emhlanganweni we-COP26 eGlasgow. Uthi elemelika okwamanje lilandela isivumelwano se-Paris Agreement esikubeka sobala ukuba kumele kulondolozwe kahle ezemvelo uze uzulu aphile kahle emhlabeni. Uthi bazasebenza nenhlanganiso ezikuqela eyamazwe akuzokazi le-Europe, e-European Union, uze kuvinjwe ukukhudumala komkhathi. Lolu bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Wezemidlalo udlela evalweni umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu phambilini komdlalo wabo leqembu le-Dynamos ngesonto. Intethelezindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umlaleli lizadibana lele Dynamos ngensonto enkundleni Papa Fields kule minyaka embalwa iqembu leDimbare lancina ukunqoba eleBhoso kumidlalo yeLeague kodwa umpo futhi abangeke bathembele kuleyo mbali.
Umdlalo wokwesikhathi ungawukhangela awufuli ukhangele ngembali ngoba okuzenzakala ngesonto uyabungakwazi. Ngoba la iDynamos kathi siyalungiselela ngokukhangela lapho ekhona ingunumber 1 ngoba iyakwanisa ukudlala iBhola. Number one, ngoba ebekwanisa ukuhamba ethatha ama-points home and away. And ngiyazi ukuthi babuya belikhulu. Balikhulu elikhulu kakhulu abanalo ababuya nalo nevuka ukuthi sibadle kwi-independence. So ngumdlalo omkhulu okumele ukuthi lathi sinje njengeqembu silungiselele okuzwayo ukuthi sithole ama-points esiwafunayo.
Ngempela viki edlulileyo kulabalandeli beqembu le-Islanders abatshengisele besithi umqeqeshi uMpofu esuswe esikhundleni kodwa umgadli weqembu leBhoso uLinus Jikuwa uthi abalandeli kumele bakuye ukuzokhuthaza iqembu ukuba linqobe.
Esathi ngisemasaphothayo ukuthi bebuye bezobukela igame bezofakaza njengenjayelo kanti asiki ukuthi bebuye bezothethi sabenzena thina ukubuya kwabo yikho ukuze senza lathi sithole i-3 points zonezi esizifunayo.
Imvimbi yeqembu leBhoso uAndrew Mbeba laye ugcizelele ukuba bazimisele njengabadlali unqoba ngensonto.
Ngimenzima futhi kodwa thina ukutrain kwethu right ngumfokasi sungumgimenza plus futhi okunye sabantu bengabe sicriticize to abafanele but thina ufokasi ethu sungumgimenza wanna play Sunday's game.
Amaqembu lawa ehlukaniswa imiklomelo elichumi lane njengoba ele Dynamos le miklomelo ngamachumi amathathu ukuthi ele Highlanders lona le miklomelo elichumi lesithu. Eminye imidlalo yevikile lechumi lanhlanu kusigaba seCastlaga Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leNkezi Platinum Stars lizemukele ele Tenex naseBaobab. Iqembu leRentals lizadibana le Bulawayo Chiefs naseNational Sports Stadium. Iqembu leBulawayo City lizadlala le ZPC Kariba ngaseBaba Fields ukuthi iqembu leWawa lizanqikelana le Harare City nase Ascot. Ngensonto iqembu le Capes United lizemukela ele Chicken Inn nase National Sports Stadium. Iqembu le Manica Diamonds lizadlala lele Black Rhinos nase Sakupa. Kuthi iqembu le Triangle lizadibana lele Cranbourne Bullets nase Kibo. Ni Mele Studio 7 ngokulawayo ingu Joseph Njanji.
Uwoza Fridays lomkhuli womdumo kwamasikhandi osathuthukayo uMxolisi Ndlovu uhamba ngegama lokuthi makhelwane inkonzi yeGuzu untu kabelikomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Unkunzi udabuka elupane esigabeni sasekavela kodwa ucula ekwele South Africa. Leli lidlalate lakhe lesibili njalo isihloko salo sithi isakhelene. Nangu echasisa
emculweni sengesikhathi singango 2 years ngiqale ngo 2020 ukuba ngethule iCD lokuqala ebelithi uvala sasengenza ke iCD lesibili.
Idlalate leli lilengoma ezilichumi lambili ezigoqela ethi amaphiko Jerusalema ponyongo kanye lethi imizuzwana. Abangathanda ukuthenga umculo wakho uba kuthola njani?
Inamba inatholakala kuzona +27 72 62
+27 72 62 02 780. Ngise South Africa, ngise Joburg, nje abantu abangabese Joburg lapho siyabe singathintana kulezo numbers emasiti angatholakala leso sikhathi mabe sixhumana seGoli.
Abalandeli ke ubatshela wapha amasi.
Amasiti akhona nalapho kuba khona imicimbi nje eyenzekayo ekhaya, noma imicimbi nje yasemshadweni, imicimbi yasema birthday party, kuvumelekile ukuba ningase nema nathi size sibambisane nabo abalandeli bethu kulokhu ababe bebhekane nabo kulowo mcimbi ababe bebhekane nawo.
Uphuma ke enkundleni umakhelwane inkunzi yegusu ngale ethi Jerusalema.
Ezinye zezindaba ebezikhokela. Amapolisa eZimbabwe aselaywe ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimota abizwa ngokuthi ngama-spikes akade sebewasebenzisela abamakhombi. Izizalwane zakwele South Africa eziyisikhombisa ebezivalelwe zisetheswa icala lokubulala isizalwane sakwele Zimbabwe uMnumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili. Kule soja nakwele Russia eselitholiswa icala lokubulala umuntu owayezihambela kule Ukraine ngesikhathi ele Russia lisanda kuhlasela ilizwe leli. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisayo ngoKips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.